Eva Joyce nunaitibatanidza uya vanoti pachirungu unifier. Mhuri yedu imhuri yakakura zvokukura zvezvia, but munowana Eva Joyce hapana paanga asingapindi, hapana paanga asingakwani, ende munhu wese kwaari angari munhu akakosha. Iye pache zvake munhu anga akakwanisa kuita zvaakaita neupenyu hwake, akabudirira zvaakabudirira zvakanyanyisisa. But akasvika pavanhu hamaimboziva kuti kana makumuverenga mumapepa kana kuti izvizvi muchiona zviri kuitika pasi rese nevanhu vari kudi vari kumuchema, hamungambofungidziri kuti ndiye munhu wacho. She was so humble. Ende tarasikirwa negamba mumhuri, tarasikirwa nemwana aiteerera, nemwana aive role model, aitarisirwa nevamwe vechidiki vachikura kuti ha ini pandinokura ndoda kuita sasisi jiki. Staimuti jiki ndozitarakire kumusha iroro totojeketa.
Kusvika pari zvino pane urongwa here wekuradzikwa kwake, zviri kufamba sei?
Tichaita kuungana kaviri, kuno kusouth africa nekuzimbabwe. Kusouth africa tichaungana musi wechitatu kubva na 2:30 masikati, maybe for about 4 hours kusvika kuma 6:37. Pane manhingi madetails acho achapostiwa pamafacebook nepamatwitter nepapi kuti tonge tichisangana nechekupi kwacho. Kune vasingakwanisi kuuya tokuedza kugadzira kuti titrime pamafacebook ipapa nepamayoutube.
Ko, paurongwa hwekuendesa mutumbi wake kuzimbabwe pakamirawo sei apa maane mazuva acho here?
Urongwa huripo ndohwekuti by Friday mutumbi wake unenge wasvika kugweru. Zvinozoitika ipapo ndezvekuti Eva Joyce akasiya ataura kuti haasi kuda zvokuvigwa sezvatoita zvatoita takawanda zviya zvekuinda muvhu. Iye akachuza kuti anoda kukrimeterwa.